ndechekuti kuti kana tichitaura nezvecrisis hatisi kutaura nezvinoonekwa nevamunangagwa tinotaura nezvinoonekwa nevanhu veruzhinji havana chikafu chakakwana mari dzacho hadzikwane kune urwere husingarapike kuzvi hakuna mishonga hakuna madokta vanhu vari kusungwa vachiratidzira kodzero dzavo saka kwatiri isusu tiri pasi tinoona iri crisis ivo kana vasingazvioni nokuti vanenge vakaputirwa neushe neutungamiri zviri kwavo nyika yese iri kutaura kuti muzimba une crisis South Africa iri kuti mune crisis mabhishop emaroma akataura kune crisis Anglican akataura kune crisis ndo vanopinda nevanhu mumasangano ndo vanoziva saka isusu tiri kuti kune crisis kana vasingaioni hatingachemi neurema hwavo
saka ivo kana vachitaura sehurumende kuti munyika hamuna dambudziko zvinosiya papi urongwa hweanc hwekuda kuuya kuti inonzwa kuti nyaya dzedambudziko dzakamira sei
chokwadi ndechokuti anc haisi kuvaa nokuti iri kudaidzwa navamunangagwa anc iri kuya nokuti iri kunzwa vanhu vachiti kuzimbabwe hakuna kumira mushi nokuti ivo vane mamiriyonzi mamiriyonzi emazimbabwe vamwe vana mai vakatakura vana vachigwata mapasiwaya vachinotenga grocery saka ivo vari kuzvityira ivo senyika yavo kuti vasawanza marefugees emazimbabwe saka handifunge kuti united nations kana kuti sadc kana kuti africa unity vangateerera zvinotaurwa navamunangagwa kuti tiuyai kuno kwaane ngozi aiwa vari kuita zvinofambirana nezvekutaurwa nenyika yese ndokuti vana vezimbabwe vange vachigutsikana kuti nyaya ida kugadzirwa zvakanaka
tanzwawo vamunangagwa vachitaura pamusoro penyaya yekupiwa kweminda kuvatema vachiti hapana chiri kuzoshandurwa zviri kuitwa izvi zvekubhadhara vachena kutevera bumbiro remutemo wenyika munoti
kana tichiti isusu tinoda kuratidzira kana kuti hatifari nekuti tarudzo haiti kufamba zviri pamutemo bumbiro remutemo vanoti hazvina basa vanhu vachisungwa vana upunanangarivhuve vana mwoyo chikoro vachisungwa vasina kuenda kujeri vachigariswa kuchikurubhi hazvisi pamutemo hazvisi mubumbiro havabvumi asi kana zvavakunzi izvo varungu ngavabhadharwe zviri mutamutemo zvakanaka kuti ngavabhadharwe nokuti vakatorerwa ivo asi kana tichitera zviri pamutemo minda ichibhadharwa yakatorerwa varungu mutemo ngaiteverewo nenyaya inofambirana nekodzero dzemazimbabwe.